Mangwana naka naka watereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wemuvhuro kukadzi 24/2020. Makateerera kuStudio 7, nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuhamba chirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panenge pasina chakaipa, munoona sezvinhu zvakanaka chose kuti tinenge tichitsikwawo nevakuru vakadai veUnited Nations vachiuyawo munyika medu vachionawo zvatiri kuita, zvatiri kuitawo kumasustainable development goals aUnited Nations.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinotambira nemufaro kutsikwa kwaitwa Zimbabwe nemutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations.
Chinango chesangano redu rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution Association richikuunganidzwa vakashungurudzwa kana kuti mavictims as a politics kuti tichinge tiri pamwe chete, titaure nezvi rimwe chete, titsvage kutaurirana nevakatishungurudza, tiwane runyararo munyika.
Vakashungurudzwa pamwe nekuparadzirwa misha nezvipfuwo zvavo vanounga sangano rinovamirira zvido zvavo munyika. Nasi muchirongwa chemumhanzi kana tawana mukana tinakilati achiti ndamuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechitanhatu weAfrican Regional Forum on Sustainable Development uri kutanga nhasi kuVictoria Falls uchipera nemusi wechina. Musangano uyu wakanangana nekutarisa budiriro iri kuitwa nenyika dzemuAfrica pasingaparadzwe kana kukanganiswa zviwanikwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations, Amai Amina Mahomad, vakapinda munyika nemugovera vachiuya kumusangano uyo, uyo uri kuitwa nesangano reEconomic Commission for Africa, rakabatana neAfrican Union Commission, African Development Bank, pamwe neUnited Nations. Mukutarisa nezvemusangano uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mukuru anoona nezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vaRuben Tendai Mbofana, kuti tinzwewo maonero avo.
Panenge pasina chakaipa, munoona sezvinhu zvakanaka chose kuti tinenge tichitsikwawo nevakuru vakadai veUnited Nations vachiuyawo munyika medu vachionawo zvatiri kuita, zvatiri kuitawo kumasustainable development goals aUnited Nations. Asi tatinoona chinokosha ndechekuti kuuya kwavo wakusava kungouya kwekungoshanya basi, tongovharana kutaurirana mazwi anonaka mukana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Vauyawo munyika yakaita seyedu yeZimbabwe, pane magoals achowa, masustainable development goals akasetewa nekuti anofanira kuachivhiwa. Ngavauye vachiongororawo kuti munyika mavauya umu tasvika papi, tiri kuteedzera here, tiri mugwara here yekuti tibudirire kuti maSDG aya tinomabata, tiri mugwara kwaro here.
Ko takatarisawo Africa, muri kuonawo Africa iri kusimuka here ichifambirana netarisiro dzeUnited Nations idzodzo?
Ndinoona pane paviri vakandimiri. Pane dzimwe nyika dzatinoti hedu dzinenge dziri kuedza, dziri kuzama. Takaona nyika dzakaita sana Rwanda nana Kenya nedzimwewo nyika dzakadaro. Tinoona kuti chinokosha panyika yoga yoga hutungamiri hwenyika iyoyo, hutungamiri unoratidza kuti une chido here, ndekuti budiriro chaita kada kutarisana tichitaurirana chokwadi hainyanyonetsa. Saka ndopanonetsa, vanhu vanenge vachifira mudzimba zvisinzi hakuna mishonga. Asi zvityerwa zvese zvatinodana nazvezvo kuti tinazvo zvinenge zvaindepi?
Vari kutarisa iwo kuti vange vazadzisa zviga zvavakatema panosvika 2030, kwetawo agenda 2063 of the African Union. Munoona here zviga izvi zvichibudirira?
Senyika ndinoona kuti hazvibudiriri. Secontinent sekutaura kwandaita, zvakutooneka kuti nyika neimwe inogona kubudirira. Sana Rwanda vandinoona vachibudirira, Asi munyika muno kutaura nachokwadi ndechekuti kana tiri kutotadza kubata zviga zvatinenge takazviitira tega munyika muno, saka zvimwe zviga izvi handitozobooni kuti zvinozobudirira sei.
Avo vanga vari vanoona nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbovana vaitaura vari parunhare vari kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano idzva rine chinangwa chekumirira kodzero dzevanhu vakashungurudzwa kuburikidza nenyaya dzezvematongerwo erenyika rinoti riri kushushikana zvikuru kuti pava nemakore akawanda chaizvo nyaya yekushungurudzwa kwakaitwa vanhu muna 2008 isati yagadziriswa. Sachigaro weZimbabwe Victims of Political Persecution Association vamusekiwa Banire vanoti vakaona zvakakodzera kuti vaombe sangano rinovamirira kuitira kuti patsvagwe nzira dzekupodza maronda avainawo.
Chinango chesangano redu rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution Association ndechekuunganidzwa vakashungurudzwa kana kuti mavictims as a politics kuti tinge tiri pamwe chete, titaure nezi rimwe chete, titsvage kutaurirana nevakatishungurudza, tiwane runyararo munyika.
Pane komisheni inoona nezvekupodza maronda pamwe nekugarisana kwakanaka yakaumbwa nehurumende, muri kushanda nei komisheni rei?
Ichokwadi, ndo komisheni chete yatinogona kushanda nayo nekuti iyoyo payakaumbwa nehurumende, zvinoreva kuti hurumende yakabvuma kuti pane zvakaitika zvoda kugadzira. Saka ndo komisheni yatinoshanda nayo nekuti pari zvine izvizvo zvisakatoita kompleini kwairi kuti tikuda kuti izouya izvigadzirise nehama dzedu dzakatishungurudza dzatigere nazvo izvozvo mukati nemaraini medu mati. Saka ndo vatoshanda navo iva.
Makamboedza here kugara pasi muchitaura nehurumende nezvenhuna dzenyidzi?
Hurumende pachayo haigarike nayo nekuti hurumende ndo ine mapazi akaita semapurisa kana DA, vatori vamwe vanototishungurudza. Asi bato reNPR takaenda kwarii kano vataurira vakatigashira, nokugashirai kana madaro ndo komisheni chete yakatigashira. Aiwaisi mapazi ese hurumende, tikati hurumende tinge takutora zvakaita mapurisa kana DA nevamwe mapazi anoshanda nehurumende. Asi vavese vavo chero kaenda kwavari hapana zvavanotibatsira nazvo. Asi komisheni yakatigashira patakaenda kwairi kati nyorai mazita mugadzire maafgavi mouya nevanhu vakakushungurudza tikugarisei pasi tione kuti muyanane mupodza nemaronda.
Ivo vanhu vakakushungurudza yava mugere navo here munzvimbo dzamugere?
Ngoma rei vanhu vakatishungurudza yama dzedu ndana bamunini vana mukoma vazukuru manext door ndo vanhu vakadya mombe dzedu, ndo vanhu vakauraya hama dzedu, ndo vanhu vakatirova izvezvi tine maronda, ndo vanhu vakatora pfuma dzedu vakapaza misha yedu ikapiswa. Tigere navo vanhu ivavavo, ndo vatogara chivaona zuva rega rega zvekuti mwoyo yedu kana tichivaona hatina mufaro, hatisununguke, hatina kugadzikana nekuti tinotongonzwa kuti imwe nguva nekuti hazii semukoma redu. Iwe munhu akadya dhonga rako iwe hauchagona kurima iye anenge achirima, garevepinda mba mako kana kwagohwewa chikafu futi iye ndiye anogohwa chikafu okunyima futi. Saka unoona kuti hatina kugara zvakanaka, tigere navo vanhu ivavo.
Mati imi vakakushungurudzai hama dzamunogara nadzo munzvimbo dzamuri, ko makambogarawo here paukama hwenyu kuti muedze kugadzirisa matambudziko amakatarisana nawayo?
Ngoma rei paukama hwedu hatigoni kugara nekuti hatina kushungurudzana sepaukama, takashungurudzana semapato ezvematongerwo enyika. Saka kana rimwe bato riri pamusoro perimwe vanoramba vachienda mberi nekushungurudza nekuti hatigoni kuti tapera kushungurudzwa tigare pasi. Ukaona kuti izvozvi panouya chikafu, panouya mbeu, panouya mafetiraiza anenge achifanira kupuwa munhu wese pachena nekuti unenge usiri webato iroro unombva watonyimwa kana kuti unenge usina kufuirira nemunhu iye unombva watonyima. Takungurudzwa kwacho hatigoni kugara tega pasi nekunge komisheni iyo yauya yatigarisa pasi igaisa vanhu vakawanda.
Iyo pfungwa yekuti pange paine sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution Association yakabuda kupi ende yakatangira kupi?
Pfungwa iyi yakabuda kuno kwaMutoko nekuti ndiyo nzvimbo ine zvinhu zvakaitika ikatasa 2008 zvakaitika zvinotyisa, vanhu vakaurayiwa, ukaona kuti kuna vanhu vaipfurwa point blank kana achitombo afa achimbo atorova. Saka takagara pasi taona kuti zvaparongwa sangano reNPR tikarimirira kuti riuye riri kushanda kwenguva shoma shoma, isusu takagara takarimirira kuti riuye regai tiunganidzane isusu semavictim tiende kwariri nekuti hurumende haisi kutoripa mari, ende nyange ikaripa mari, mari iyoyo haizoshande zvainofanira kunge ishande. asikita ungana isisi nubwa taenda kwa lari mkuti isisi isisi mazikita kukuti sakafane kuti muna jikiru wa munu ya anenda kwa sabu taka chukuti isusi taka ungana jienda kwa sabu kuti no manara nya edi kutiki gari sana pasina ya mazeli chukiri lari.
Such Garuwe Zimbabwe Victims of Political Persecution Association vamusekiwa banire vaitaura vari parunare vari kwa mutoko. Vashandi vakawanda vekambani yetongati Hewlett kutriangle nekuchiredzi vakugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera chidziso chekuti kambani iyi iri kuda kumisa basa vashandi vanosvika zviuru zvishanu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Muchidziviso ichi kambani iyi inoti iri kuda kumisa mabasa vanozvipira voga kunyanya vaya vave nemakore ave pedyo nekuenda kumudya ndegere ichiti iri kuda kutora danho iri nekuda kukomerwa nemamiriro eupfumi hwenyika. Asi vashandi vakawanda vataura neStudio 7 vanoti chirongwa ichi chinogona kusiya vazhinji vakatasana nenhamo yekuzoriritira mhuri dzavo nekuti vanopiwa mari yemudyandigere yemunyika yemaRTGS iyo yavanoti haichina simba. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vashandi pakambani iyi reSugar Milling and Allied Workers Union vaMoses Chivanga vanoti vanoona kuti vashandi vazhinji havasati vasvika pamakore ekuenda kumudyandigere vachamiswa basa vopiwa mari shoma isina zvainobatsira navo.
Nyaya yeretrenchment yatasangana nayo sevashandi muno mutongati Hewlett Zimbabwe, kune vamwe ava vane makore mashoma vari vashandi, mari yacho ishoma kana takatarisana neRTGS kuti maRTGS aya akwanisi kuti uwane kurarama kwakanaka, asi dei yanga iri hard currency at least unogona kurarama zvakanaka. Asi kumushandi chirongwa ichi haitsvimbo mugotsi nokuti kana zvadai zvinoratidza kuti mberi kunoenda uku kuchatozouya retrenchment chaiyo.
Mumwe mushandi aramba kudomwa nezita rake anoti chirongwa ichi chavanyangira vasina kugadzirira nekudaro vanotyira kuzotambura vamiswa mabasa.
Isu tinoti zviri kuda kuitwa izvi zvatisiya tiri parumananzombe nekuti mukatarisa vazhinji vedu muno kuchikoro chako chaiko takati kundikane usikati choita basa iroro rekucheka nzimbe. Saka tikanzi tamiswa basa nhasi kwati chida unotsvaka kwechinzinodiwa 5 levels yamwana ngachoda A level. Saka zvezvakatiomera zvisingaiti.
Mutauriri wekambani yetongati Hewlett Muzvare Adlaide Chikunguru vabvuma kuti vari kuita chirongwa ichi vachiti chakanangana nevava nemakore akawanda vari pabasa kuti vanozorora zvakanaka.
Tongati Hewlett zvechokwadi iri pavoluntary separation program. Iyi program iyi tiri kutarisira kuti vaya vanga vagara makore akawanda, tine vashandi vatone over 40 years vachishanda muindustry inoiyi. Saka tiri kuda kuvapa mukana vashandi ivavo vagara pabasa nguva yakareba kudaro, nevamwe havo vashandi vanoda kuti vatore mukana uyu vaende one voluntary separation yatiri kuita iyi.
Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa vapomera hurumende mhosva yekuondonga nyika zviri kuita kuti makambani afare nekumisa vashandi mabasa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Pepa nhau The Chronicle rinoti mapurisa emubhurawayo akasunga mudzimai wekupumula achipomerwa mhosva yekupamba mwana ane masvondo mashanu ekuberekwa. Mukadzi uyu akasungwa mushure mekunge shamwari yake yafonera amai vemwana wekupambwa uyu achivaudza kero yepamba paive nemwana wavo. Mutauri wemapurisa mubhurawayo vaBed Nigo Ncube vati izvi zvakaitika nemusi wechitatu chapfuura. Bepanhau reHerald rine nyaya inoti kupiwa marezenisi kwenzvimbo dzinotengeserwa mafuta edzimotokari kuitira kuti dzitengese mafuta aya nemari yekunze hazvivhiringe hurongwa hwekusashandisa mari yekuamerica asi kuti zvichabatsira kuti nyika iwane mari yekunze nenzira nyore. Izvi zvinonzi zvakataurwa nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangunja. Muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Masikora sei vestudio. Aiwa indodango kuti kuhurumende yeZANU-PF aiwa taneta nezvemadhirizi avo nezvibvumirano zvavo zvavabvira kuramba vachingonyorerana, vanyorerana zvibvumirano, vanyoreranazve mamegadhiri, zvibvumirano zvipi, tanonyorerana neRussia, tanyorerana neChina, tazonyorerana nechi, vachikweta mamegadhiri asina chaanoburitsa. Pasi tsve kuti vatsvage mari yekuti vape vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe, ivo vari kutota kuti vakutotsvaga mabhiriyoni nekuti vavake pokuti mafuta edzimotikari auye dzinofambiswa nanemotikari dzacho, vanhu vaine nzara zvekuti ivo vaite mari ndo zvavanenge vachitsvaga kuti vaite chete vapfume nemhuri dzavo, vachitora mari vachiisa muhomwe dzavo. Bhiriyoni remadhororo ngavavandudze zvinhu zviri munyika. Munyika hamuna magetsi, munyika hamuna mishonga muzvipatara, munyika hamuna mvura, marodhi enyika ese aparara, rodhi dzese dzaparara, pasisina kana rodhi zviri kufangishena zvakanaka, muzvipatara zvaparara, zvinhu zvese zvakasiya zvavakwa naSmith zvaparara, hapana kana chishinhu chaoneka, kana street light chaiyo muZimbabwe hamuchisina. Pandovaonozwa vachitaura zviri kuda kuvandudza mhino zvavanenge vachitaura zvavo zvinenge vachinyeperana zviya zvokuti vavaise mari muhomwe. Taneta navo mhani vanavo. Ngavachibva ipapa tatenda baba lolo pano Northern Cape kuno ku South Africa.
Oh, makadiko ashamara ari pa Studio 7. Ini netwa Lucas iri pano pa Eastern Cape pano. Tagara tinoziva kuti vanhu vezano hapana chimwe chinhu chavanoziva kunze kuabusa chete. Handimunyatsoona Zimbabwe nevanhu vakawanda, asi vanhu vari kushungurudza vanhu veMDC nekuti vanyatsoziva kuti vakakundwa musarudzo. Saka ngoma ndiyo ndiyo, tagara totozviziva kuti hapana chinochinja. MDC dei kanyambodini, but inongokundwa kumasimba, nokuti ZANU-PF ndo ino vanhu vanorova, vane simba rokurova. MDC ndo inorwira kodzero dzevanhu. Saka zvagara ndo zvinhu zvinongoitika izvi. Tinoti mese mhuri yeZimbabwe ka, tinongodiwa chete nechokushingirira chete kuti pamwe kwatiri kuenda kwavapedyo.
Makadii makadii paStudio 7. Ndinokumbira rubatsiro panhau yenyuzi dzabuda paStudio 7 dzinoti mari dziya dzadzakachajiwa neZimseka dzichabhadharwa. Mune zvimwe zvikoro ingawani, ndiri kutaura nematicha aripo, vari kuti zvenhau hazvitevedzeri. Saka tinokumbirawo kuti kana pane vane ruzivo kuti vangatibatsira tione kuti tingaita sei pamari idzi, vagonewo kusvitsa nhau idzi muzvikoro, nokuti mari yacho iri kungodiwa pasarauro puraimari, vari kuti vari kungoda mari iyoyo. Saka hatisi kuzoti tingaitawo sei kuti tiwane vanhu vanosvitsa infomesheni zvakazara kumaticha kuti mari yetakabhadhara kana kuti ichada kubhadharwa sezvavachiri kungoida, toita sei, zvoitwa sei.
Mavadi vatepfenyuri veStudio 7, uri kutaura navamate kana kuti baba Sirius, baba vamombode. Ndiri pano zvangu paCape Town apa paRobertson apa. Tinorwadziwa noupenyu kana muchitora vanhu vakaita sana navagakanjavo muchivaisa panhau dzakaita sokuti tinenge takateerera. Zvinorwadza kuteerera munhu anodla chinhu chokuba achiguta nacho, isu vamwe tichitambura nenhamo yatiri kuona. Please, kana musina vanhu vokutora kuti vataure paStudio 7 ka, toraiwo zvangu ini nivomugwere wakangoita wose ini nditaurewo paStudio 7, because ukataurisa munhu wakatoguta zvake ka, anonasa kuti vanhu vese vanguva vapanduke, ende ivo vanhu veZANU-PF ndo vanongofunga. varume tiri kurwadziwa noupenyu tiri kugara muzvidzimba zvone rumu ndomatogezera ndomatovata ndomatoitira zvese imomo saka zvokugwadza kana upenyu hwakadaro saizvozvo ndatenda zvangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asi nei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Korea yazivisa nhasi kuti ine vanhu vatsva vanosvika zana nemakumi matanhatu nemumwe chete vawanikwa vaine coronavirus. Izvi zvinoreva kuti South Korea yava nevanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatatu vabatwa necoronavirus, uye vanhu vafa kusvika pari zvino vava vanomwe. Pasi pakandengendega zvinotyisa pamuganhu weTurkey neIran nezuro, vanhu vapfumbamwe vakafa muTurkey uye vanhu muIran vanosvika makumi matanhatu nevashanu vakakuvara zvakaipisisa. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mubato reDemocratic Party zvichitevera mashoko ekuti Russia iri kupindira musarudzo idzi ichitsigira vaBernie Sanders. Mukuziya nyaya iyi yekupindira kunonzi kuri kuita Russia musarudzo idzi, nhasi tabata mutevedzeri wasachigaro weMDC muNorth America Province vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo maonero avo.
Makuru eDemocratic Party kunesu tiri kuita zvekuona hatiri kunakidzwa chaizvo nekuona maitiro avari kuzviita, asi kune avo vari involved ano vamwe vacho vari kurwadzikana chaizvo nemaresults ari kuzobuda.
Sei muri kuti vanhu vari kurwadzikana nezviri kubuda musarudzidzi?
Ini ndoti vari involved ndo vari kurwadzikana, because you know pese panotambwa mutambo usati waziva maresults munhu wese anenge achiti dai ndahwina, asi wakazoona uri uri kuruza unorwadzikana chaizvo.
Ko imi semunhu ari kuongorora zviri kuitika izvi pachenyu munozvionawo sei?
Ndinozviona zviri zvakanaka chaizvo, nokuti zviri kuratidza kuti democracy iri kuplaya its part, kuti munhu nemunhu anosarudzwa nemagonero ake kuzvishambadza nekuzviratidza kuti anokwanisa sei.
Pane mashoko ari kubuda ari kuti izvo Russia iri kupindira zvakare munyaya dzesarudzo rwendo runo ichinzi iri kutsigira vaBernie Sanders. Zviri kutambirwa sei izvi zviri kuitwa neRussia musarudzo dzemuAmerica?
Muno muAmerica matigere zviri kutambirwa nevanhu nenzira dzakasiyana. Vanhu vari kugunununa chaizvo, vari kuti zvinhu zvinenge zvisingafaniri kunge zvichiita kuti maelection emunyika apindirwe nedzimwe nyika dzekunze, because zviri kuitika ndezvekuti dzimwe nyika dzekunze dzikapindira dzakuratidza mainterest adzo, kwete mainterest evanhu vanenge vari munyika imomo. Saka vanhu vamwe vazhinji vari kugunununa nazvo chaizvo.
Kune vamwewo vari kuteera zviri kuitika musarudzo dzeDemocratic Party vanoti Russia iri kuda kusvibisa zita ravaSanders kuitira kuti Democratic Party ibude nemunhu asina kunyatso kusimba, kuitira kuti vaTrump vazomukunda munhu iyeye pasarudzo yemutungamiri wenyika. Munoti kudiwo nemaonero wayo?
Isusu hatizvirambe kana kuzvibvuma, nokuti zviri kuitwa neRussia zvinotiti netsei chaizvo, because vamwe vari kutiwo vaSanders vari kusapotwa neRussia kuitira kuti ivo vagopinda navaTrump, vagokundwa navaTrump. Vamwe vari kutiwo kwete handizvo, vari kuda kuti kana vaSanders vachinge vahwina, vanhu vemaRepublicans vanenge vakualeja kuti mahwinero avo akaita haasiriwo. Saka vanhu vari kuzvitora nenzira dzakasiyana chaizvo, asi chokwadi chaizvo chezviri kuitwa neRussia apa tiri kushaya kuti chavari kuzviitira chii, because vamwe vazhinji vari kuti Russia iri kushandiswa navaTrump, asi vaTrump vacho vari kuzviramba.
Izvo zvinopa kuti America inge ichipindirwa musarudzo dzayo nedzimwe nyika dzekunze zvinorevei takatarisa pakusimba neusori hwenyika.
Zvinenge zvisina kunaka, tiri kuona zviri zvinhu zvisina kunaka zvachose, kuti nyika yakasimba seAmerica inowanikwa yaakupindirwa maelections ayo nenyika yakaita seRussia. Ndopaunoona kuti politics dzinotinetsei, because kuti tizive kuti ivo vamwe vemuAmerica vari involved pakudedza Russia here kana kuti Russia iri kupindira yega here, zvaakutinetsei.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe kusanganisirawo mapato ezvematongero enyika ari muzimbabwe kubva pane zviri kuitika musarudzo dzemuamerica
isu sezvizvarwa zvemuzimbabwe tiri kudzidza zvakawanda chaizvo kana muchinge muchienda kumaelection regedzai vanhu vasarudze munhu wavanoda kuti vamutungamirire especially kuzimbabwe iwo maitikiro azviri kuita muno kuzimbabwe anogona kunge ari maprimary kana kuti tichida kuti vanhu varegedze vaite zvido zvavo kwete kumbunyikidzwa asi ivo vacho vari kusarudza ngavataurire vanhu vachavasarudza zvavachazovaitira izvo zvinoita kuti vanhu vajekeserwe kuti no ini ndichakuitirai zvakati kana usina kuzozviita zvinenge zvakureva kuti unenge wakutotaridza kuti hausi kuita zvinhu zvido zvevanhu saka zvakanaka chaizvo zviri kuitwa munomu kuti vanhu vanokukwidza kuti ini ndichaita zvakati 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 then vanosarudza vaya vanenge vakusarudza vachiziva kuti munhu uyu achandiitira zvakati
zvii zvamungatiwo zvinoshoresa zviri kuitwa musarudzo dzemuamerica
chinongoshoresa ndicho chechekuti dzimwe nyika dzingaita sana russia dzinenge dzakupindira pamaelection anenge achiitwa nemabato kuitira kuti vakusvibisa maelections acho izvozvo ndinoziva kundozviziva kuti zvinhu zvakashata chaizvo kana kumusha kwedu tesingade kuti zviitike kuti imwe nyika inopindira pakusarudzwa kwomutungamiriri wenyika
avo vanga vari mutevedzeri wasachigaro wemdc north america province vazvidzairuzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuohio kuno kuamerica nhasi muchirongwa chemumhanzi tina killer t achiti ndamuda Ndamuda mumanzi wakila T uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinotambira nemufaro kutsikwa kwaitwa Zimbabwe nemutevedzeri weUnited Nations vakashungurudzwa pamwe nekukuvadzirwa zvinhu zvavo munguva ya2008 vanounga sangana ravo rokuti vazviriritire nekuzvi kuonera kuti zvinhu zvingafambe sei munyika tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku.